This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro chikumi 1, 2015.
Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvinei zviri munhau dzedu dzanhasi.
Hurumende inopa vose vanotengesa mumigwagwa yemumadhorobha svondo rimwe chete rekuti vabve pakati pemaguta avanotengesera vari. Vakatadza kuita izvi vanozobviswa nechisimba nemauto nemapurisa.
Bato reMDCT rinoshora mashoko egurukota rinoona nezvedunhu reManicaland anonzi ndeyekutyisidzira verudzi rwechiIndia.
Veruzhinji vochema-chema nenzendo dzemutungamiri wenyika idzo vanoti dziri kudya mari dzakawandisa.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvematunhu Dr. Ignatius Chombo vapa vanhu vari kutengesa migwagwa yemumadhorobha munyika mose svondo rimwe chete rekuti vanga vabva pakati pemaguta avanotengesera vari. Vakatadza kuita izvi vanozobviswa nechisimba nemauto nemapurisa. VaChombo vataura mashoko aya nhasi muHarare pamusangano wavashevedzera wapindwa nevemakanzuru pamwe nevanomirira masangano evanotengesa zvinhu mumigwagwa. Vanhu vane zvitoro vari kugara vachigunununa kuti vari kushaya vanotenga nekuda kwevari kutengesera zvinhu mumigwagwa. Asi kusamira zvakanaka kweupfumi ndokwapa vanhu vakawanda kuti vapinde mugwagwa vachitengesa zvinhu. Mukuzeya nyaya iyi tabata VaChombo.
Tange tichitaura nevesiti Harare, vatungamiriri vese pamwe chete nemavenda association tichivadudzira kuti nzvimbo dzatsvaga nesiti Harare kuti vatengesere dzipi. Tikatiwo kuti vazvivafambire zvakanaka vopuwa yambiro kwesvondo rese. Panotangawo svondo rinouya voenda kunzvimbo dzavo itsva. Zvekare tati zvavari kuenda kunzvimbo itsva pamwe mitengo inogona kunoneta mazuva amasvondo ekutanga. Harare yanga yaderedzwawo mitengo mubhadharo from $3 per day to $1 per day kumavenda zvedaro. So ndiri kufunga kuti chiitiko chakanaka sere.
Idzo nzvimbo dzamuri kuti dzawanikwa idzi dzine zvimbuzi here nezvimwe zvingashandiswe nevanhu ava, Dr. Chombo?
Kunotori nani, zvingange zviri zvishoma ikoko but zviri nani panzi pekuuya mucity center makatovhara masekare. Vanopanidzira zvinhu because pane nzvimbo dzekuvaka.
Asi mune here vanhu vanokwanisa kuti vange vachibvisa vanhu ava vanenge vasina kubva mukati mevhiki rimwe chete?
Vazhinji vari kuti tinogona kubva kana mangwana chaizvo. Pamusati kuti manheru vanotakura zvinhu zvavavenda nazvo kumba vomuka kusere vachiuya nazvo zvekare. So hapana mastructure dzakavakwa ipapo kwete kutalk about. It's just mapavement emugwagwa munofamba mapedestrian mavari kuisa and mapedestrians anozofamba mudhorobha redu sei.
Gurukota rinoona nezvematunhu Dr. Ignatius Chombo vari paRunare muHarare. Asi vanhu vanotengesa migwagwa vanoti vakazvipira kufa vachirwisa kubviswa kwavo migwagwa. Vanhu ava vanoti vakawanda vavo vari kumanikidzwa kutengesera migwagwa nekusamira zvakanaka kwenyaya dzezveupfumi. Tabata mukuru wesangano revanotengesera migwagwa reNational Vendors Union kana kuti NAVUS vaSame Wadzai, avo vanoti mauto eJoint Operation Command kana kuti JOC apinda musangano wanhasi anga achivavhundutsira.
Maziva tangoshedza kuti nyi hatina kusaridzwa lichi madesignated places acho but tatikashamadza semavenda ndechekuti miti taonawo kuti manga mune masoja mamwe acho atotora mukana kuti chidzirawo izvo seutungamiri hwemavenda kuti mazuva amapuwa iwayo mufanwa kunge muchiwanikwa muchidi muchikurudzira mavhenda kuti abude mutauni, asi tisamira nepofisheni yedu kubva kare kuti aiwa mavhenda haafani kungobudiswa asina kuudzwa kuti ari kuenda kupi. Kana akashaya kwekuenda moda kuti vandofaire nevana kudzimba. Saka iyo pofisheni tangoimeka very clear kwavari, pakawana vamwe vanga vaita sekuchidzira vana minista Chikukwa veHarare Metropolitan ava nevamwe wakadero, but isusu tiri kuti vhenda anoda kurarama, asoda kurwisana nemunhu.
Saka manga musati masumwa here kuti musangano uchaitwa?
Musangano ndamuudzwa an hour before.
Muchaita sei pakauya mapurisa nemauto kuzokubvisai?
Kuti bvisa mustreeting
hongo.
Vanotanga vatiuraya because isatidi, nokuti tinoenda kupi? Ngavatitsvagire mabasa tigobva mustreet toenda kundosenza kumabasa. Kana pasina mabasa, pasina mamwe maalternatives, pasina maspaces anokwana mavhenda ose, hakuna kwatinoenda. Mapurisa toda kuti timayambire izvezvi nemasoja kuti vanotiuraya zvavo nouwandu hwedu. Mavhenda akawanda zvisingaiti muHarare mucentral business district.
Mutungamiri wesangano revanotengesa zvinhu mumigwagwa reNational Vendors Union Zimbabwe, kana kuti NAVUS, vaSamuel Wadzai, vachitaura vari parunare muHarare. Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Bato rinopikisa munyika reMDCT rinoti riri kunyorera mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe tsamba yenyunyuto pamusoro pemashoko arinoti akataurwa negurukota rinoona nezvedunhu reManicaland muzvare Mandita wePichimene ekuti vachavharisa mabhizimusi everudzi rwechiIndia kana vakaramba vasingapindi misangano yavari kushevedzera. Vachitaura pamashoko avo ekutambira mutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela mupoko mudunhu ravo Svondo Rapera, muzvare Chimene vakati vemabhizimusi ava vari kuramba kupinda misangano yavo nevemabhizimusi vakati vari kupa vana muzvinabhizimusi ava mazuva mashanu ekusangana navo, mazuva acho aya anopera nhasi. Asi mutauriri weMDCT vaObert Gutu vanoti mashoko amuzvare Chimene ane rusarura uye vanhu ivava ndo vashoma vevasara vachiri kukwanisa kuwanisa vanhu mabasa munyika zvichitevera kuvharwa kwemakambani akawanda. Studio 7 yaedza kubata muzvare Chimene asi tanzi tivabate mangwana sezvo nhasi vanga vari mumusangano. Ngatinzwei hurukuro yataita navaGutu pamusoro penyaya iyi.
Isu sebato reMDC tinonzwa kushushikana zvakanyanya kuti mai vavava vanonzi Mandita wePichimene zvanyanya kunetsa kwavo, kurotomoka kwavo kwanyanyisa, nokuti tinoona yemandi vako chityidzira vana muzvinabhizimisi verudzi rwechiIndia. Vazhinji vacho vana veZimbabwe vakazvarirwa muno, vakakurira muno, madzibaba avo nemadzimai avo vakazvarirwa muno, vakakurira muno, havana imwe nyika yavachati nyika yavo kusiya kwenyika yeZimbabwe. Kuti vana muzvinabhizinisi vanzi huyai misangano yezano, mukasauya taakuzwa kuvharirai mabhizinisi enyu tozomatora, zvinotaridza hunyania nehunhubu.
Imi sebato zvii zvamungati dai zvaitwa panyaya iyi, nokuti ava vari kuona zviri kuitika mudunhu mavo?
Izvi zvinongotaridza izvo kuti hurumende yezanu hainatsoziva kuti kunonzi kuronga ikonomi nokuvaka nyika chii. Nokuti tose tinoziva kuti kana tichida kuti tinoronga nyika tichivaka ikonomi, tinoti both domestic neforeign investment ngaiuye munyika kuitira kuti ikonomi ikure, mabasa awande.
Kunze kwekusoropodza mashoko aamai Chimene kwamuri kuita uku, ndeape mamwe matanho achatorwa nebato renyu?
Isu titori mushishi pari zvino yokuti tinyore petition inoenda kuhurumende yeZANU-PF inotungamirirwa naRobert Mugabe tichivati mai ava zvanyanya, kurotomoka kwavo kanyanya. Tichata kuti petition yetichanyora ichabva nekumanicaland province, mastructure yedu wekumanicaland ukoko, kuti amai ava zvavakiita zvaazvokuda kutoti dunhu remanicaland riputsike, vanhu varambe vachitambura. Saka petition inenge yakanangana nokuti munhu akavapinza basa anova ndiye Robert Mugabe aone kuti ambovamisa basa, atsvage mumwe munhu une pfungwa dzakakwana.
Avanga vari mutauriri we MDC TV Obet Gutu vari parunare muHarare ne Studio 7. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe varikutarisirwa kupinda muSudan pakugadzwa kwemutungamiri wenyika iyi vaOmar al-Bashir. VaMugabe vakasimuka munyika svondo rapera vachienda kuNigeria kunogadzwa kwavaMuhammad Buhari vachizosimuka vachienda kuEquatorial Guinea. Asi nzendo dzavaMugabe idzi dzave kukonzera mutauro wakanyanya munyika sezvo vamwe vari kuti vaMugabe vanofanira kugara munyika vogadzirisa zviri kunetsa kwete kuswera vachienda kune dzimwe nyika. Mukuzayanya iyi tabata mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzai Ruhanya kuti tinzwewo maonero avo.
Nzendo dzavaMugabe idzi dzanyanyisa plus dziri kubudisa mari inofanira kushandiswa. Munyika muno nenzendo dzavaMugabe dzanga dzichiti vakaenda kwavanoenda vounzawo makambani kana kuti vowana vamwe vana muzvina bhizinesi vanoya kuzotumawo mari dzavo vachivhura makambani vachibatsira muzvipatara vachibatsira muzvikoro pachiitwa maroad construction dana maroad ana bed bridge Harare yapfuva dzavanhu nokufa nemaaccident zvaibatsira asi vaMugabe vanongoswera vari mundege chabuda hapana. Ndiwo saka tine dambudziko nokufamba kwavo kusina zvakunobatsira nyika. Ike zvezvi nyika ine dambudziko vana ledres kana kuti veresearch yemuZCTU vari kutaura kuti munyika muno mane 90% unemployment. Saka ivava vanhu vese 90% vaMugabe vana vafanira kuona kuti vanhu vasina mabasa vari kupi vari kurarama sei.
Asika vamwe Dr. Ruhanya vanoti nyangwe vaMugabe vakagara munyika macho hapana hapana musiyano uripo vachitiwo mukuruka weSADC neAU nekudaro vanotarisirwa kuti vange vachifamba kudaro.
Aiwa, ini ndinozova kuti kana munhu achivhoterwa kunzi ati mutungamiri wenyika haavhoterwi kuti ati mutungamiri wekutenderera nezvimwe nyika.
Dr. Pedzai Ruhanya vanotungamira sangano reZimbabwe Democracy Institute vanga vari parunare muHarare. Tabatawo imwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vachidzidzisa paUniversity of Zimbabwe Dr. Charity Manyeruke kuti tinzwewo maonero avo.
Vanhu vane misikanzwa chaizvo vanhu vavo vasingazive kuti namo matambudziko nekugarika kwemuAfrica idambudziko zvakare rekuSADC, idambudziko zvakare remuZimbabwe. Saka kana zvinhu zvichitogadzirwa zviri zvekuSADC kana dai zvekuAfrican Union zvinenge zvichitogadziriswawo zviri zveZimbabwe. Nekuti ringadai riri dambudziko rehondo, kugarika kwevanhu vekuMali, kugarikawo zvakare kwevanhu vemuSADC. Nyange dai dzikadai dziri nyaya dzekusanaya kwemvura zvakanaka, kwekutsvaga kuti vanhu vorarama sei. Voitwa madhamu nekudi zvese izvozvo kana zvichinge zvagadzirika kuri kuAfrican Union zvinenge zvagadzirika zvakare kuZimbabwe. Saka zvinhu izvi zvinhu zvakanaka chaizvo kuti vaMugabe vange vachifamba zvavari kuita vachigadzirisa matambudziko emuno muAfrica, muno muSADC nemunyika yeZimbabwe.
Ko zvavari kuti aiwa panenge pari kushandiswa mari yakati wandei panzendo idzi Dr. Manyeruke?
Nyaya yekushandiswa kwemari kusazivavo kuti chinonzi budget chii. SADC ine homwe yayo, African Union ine homwe yayo, Zimbabwe senyika ine homwe yayo. Saka vanhu vanotaura izvozvo havazvizivi izvi kuti homwe idzi dzinozvimiririra dzichimiririrawo makosi anoitika ikoko.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachidzidzisa paUniversity of Zimbabwe Dr. Charity Manyeruke vari parunare muHarare.
Mutungamiri webato reMDC vaWelsh Mancube vanoti mapato anopikisa anofanirwa kuita mushandira pamwe opinda musarudzo dza2018 akabatana kuitira kuti akwanise kubvisa ZANU-PF pachigaro. Asi vaNcube vanoti bato ravo harigoni kupinda mubatanidzwa unenge uine bato reMDCT nekuti pane ruvengo rwakakura pakati pebato ravo nebato reMDCT. Vanxube vanotiwo MDC yavo neMDCT dzinopesana panyaya dzakawanda dzeutongi hwegutsa ruzhinji. Vanoti bato ravo richaramba richikurukura nemapato akasiyana-siyana anosanganisira ZAPU, NCA neMDC Renewal Team nechinangwa chekupinda musarudzo dza 2018 vakabatana. Mtungamiri Nkomo weStudio 7 abata mutevedzeri wemutauriri weMDCT Muzvare Tavita Kumalo avanoti ZANU PF ichabviswa pachigaro chete kana mapato ose anopikisa akashanda pamwe chete pasina kusarurana.
Tatifana kuziva munyika muno hondo yatinayo haisi hondo yaWashington yedu, haisi hondo yababa Tsvangirai, iyi hondo yevana vemuZimbabwe vatambudzwa namunhau gabe nezani yake. Saka chiriko panapa ndechekuti mombi yakakatarikana naye izani endi Washington yedu naiye akatarisa zani ndeyada kuti saka sezvo zvakadaro tine muono wakafanana. Chiripo panapa ndechekuti ngatimbosiya hombe mbiri dzedu tivotarika mhuri yemuZimbabwe yatambura. Tine vana vapedza zvikoro havasi kushanda, vakutochembera vasingatombozivi kuti peipi chii, vakutochembera vasingatombozivi kuvhura akaunti yebhengi chii. Saka ndo paka ndichiti ngaasiye hombimbindoka tihobvisa zano mugabi wacho. Kana tabvisa izvozvo vosanganisa misoro pamwe chete vobvumira kuti toita sei sezvo tabvisa zano.
Asi bato renyu rine chido here chekushanda nebato ravanxube?
Nebato reNDCT rinoda kushanda nemunhu wese ada kuti abvise zano izvi. Hatiri kutarisa kuti anobva kupi kuti atiiti anoita sei. Asi chakakosha ndechekuti ngatisanganisei misoro pamwe chete titarise kuti vana vemuZimbabwe vatambura. Todii tirege nyaya uye hombe iri kundoka iko zvino kangozerenga tinongopukana toga iyo zano ichiita nyika yebhasikiti rachizinai kune kuti tiriweza kuruka vanhu vari kudadanisa toda kuruka vanhu vodadanisa kotomborwa toga iyo muntu tichiziya izano pio ngatimboziyai zvehombe iri kundoka timbomanya nekubvisa zano tibatsire vana vemuZimbabwe vatambura.
Muzvare Tavita Kumalo ndo mutevedzeri wemutauriri weMDCT. Vanga vachitaura vari parunare naNtungamiri Nkomo weStudio 7 vari muHarare.
Makateera kuStudio 7 munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi.
Varwisi vechikwata cheIslamic State vapinda pamuzinda wemapurisa muIraq vaine tangi range rezere zvinoputika. Vanhu makumi matatu nevanomwe vakafa uye vanhu vakawanda vakakuvara muchiitiko ichi. Vakuru vakuru vehurumende yemuIraq vanoti mabhambu anga akateiwa aya aputikira panzvimbo iri pedyo neSamara kumaodzanyemba kwakadziva kumavirira kweBaghdad uye kuri kumaodzanyemba kweguta rakatorwa neIslamic State reRamadi.
Gurukotaro zvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaJohn Kerry vadzoka kumusha nhasi mushure mekutyoka gumbo mutsaona yebhasikoro ravenge vachichovha. VaKerry vakamborapwa muchipatara chemuSwitzerland muguta reGeneva mushure mekudonha pabhasikoro nesvondo pedyo neSoenza kuFrance, makiromita 40 kubva pamugano weFrance neSwitzerland. Mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaJohn Kirby vati zviri mugwara kuti vaKerry vamboramba vari muchipatara vachiongororwa navana chiremba usiku hwanhasi. Vatiwo vaKerry vari kuratidza kusimba nekugwinya uye vafonera vanhu vakawanda kusanganisira hurukuro yavaita pafoni nemutungamiri weAmerica vaBarack Obama.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutevhenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Sangano reNational AIDS Council of Zimbabwe rinoti rine vaenzi vasvika munyika nhasi vachibva kusangano guru reUnited Nations AIDS kana kuti UNAIDS vachange vari munyika kusvika mukupera kwesvondo rino. vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano iri amaitadiwa pfupa vanoti vaenzi ava vachashanyira nzvimbo dziri muHarare nekubulawayo kuitira kuti vaone mafambiro ari kuita zvirongwa zvekurwisa utachiona weHIV AIDS munyika. Marvelous Mhlanganya weStudio 7 aita hurukuro naamai pfupa kuti tinzwe zviri kuitika.
Wauya ivo kuzoona zvatiri kuita senyika maererano nekurwisana nedenda reHIV neAIDS. Vaenzi vedu vari kutanga mangwana, ndopa vachaitanga misangano yavo yekutenderera vachiona zviri kuitika muguta reHarare. Tichaenda isusu kuHarare High School kumbari kunoona zviri kuitwa nebazi rinoona nezvezvidzidzo nekukurukura nevakuru vakuru vebazi irori, kuti tione kuti vari kuita zvipi mukubatsira vana vechikoro pakurwisana nedenda reHIV. Tichaendazve kunoona inonzi AfriAid zvandiri program yevana vari kuyaruka vari kurarama neHIV. Vazhinji vavo vevana ivavo vakazvarwa vaine denda irori. Vari kukura, tiri kuda kuedza kuvaonesa kuti vangararama sei upenyu hwakafanana nehwevamwe vana vasingatapuriri utachiona kune vamwe.
Vaenzi venyu ava vachange vachishanya muHarare badzi here kana kuti pane kumwewo kwavachaenda?
Vaenzi vedu vachazoenda ivo kumatebeleland north kwavachatenderera mumaruva nenzvimbo dzemumabasa. Vachashanyirawo Zimbabwe Power Company vachiona kuti chii chiri kuitika pavashandi kuti vaziviswe nezve HIV neAIDS. Nekuti tinoona kuti panoitwa mamwe maprogram vanhu vari kubasa vanenge vakasarira zvikuru, havana anovadzidzisa kana kuvaonesa nezveutachiona. Saka izvi vanokwanisa kutozviitirwa nevavanoshandira kubudikidza nemaprogram avo vavanoitira vashandi vavo pabasa.
Amai Tadiwa Pfupa vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reNational AIDS Council of Zimbabwe vanga vachitaura vari parunare muHarare naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Vana mukoti vakuru vanomirira matunhu echipinge, Mutare nemutasa kumanikaland vanoti vari kufara zvikuru nezviri kuitwa nevatendi vechechi dzemapostori avanonzi vave kuendesa madzimai avo akazvitakura kuti anobatsirwa kuzvipatara pamwe nekubayisa nhomba vana vavo vari pasi pemakore mashanu. Izvi zvinonzi zviri kuitwa pasi peurongwa hwesangano rakazvimirira roga Replan International Zimbabwe, unozivikanwa nerekuti Women and Their Children's Health kana kuti WATCH. Mutorodo wenhauloida Moyo anotipa nyaya iyi.
Kwemakore akawanda vezveutano vanoti vanga vachinetsekana zvikuru nemaitiro emapostori ayo airamba kunorapwa kuzvipatara, achiti mvura yavanonamatirwa ndiyo ine simba rose rekurapa zvirwere zvose zvinowira munhu. Asi mafungiro nemaonero aya ashanduka zvichitevera chirongwa chesangano rinobatsira pasi rose Replan International Zimbabwe. Urongwa hweWATCH hune chinangwa chekudzivirira kurasikirwa neupenyu kwemadzimai akazvitakura uye vachechi vari pasi pemakore mashanu. Chirongwa ichi icho chakatangwa muna Mbudzi 2011 chinoisawo vanhurume kuitira kuti vave neruzivo pamusoro pematambudziko anosangana nevanhukadzi munguva dzavanenge vakazvitakura. Mukoti mukuru wedunhu reMutare Sister Margaret Gwira vanoti vanofara zvakanyanya nekuti madzimai echipostori akazvitakura ava kubvuma kubatsirwa muzvipatara uye vana vacheche vava kurapwawo izvo zvange zvisingaitike. Sister Gwira vanoti urongwa hweWATCH hwakapa kuti vatange kutyidzana nemumwe mukuru wesangano revapostori anozivikanwa nekuti mutumwa wekuzvipiripiri kwaMarange. Vanoti mukuru wevapostori uyu akavapa mvumo yokupa dzidziso kuvatenderi vechechi yake. Chechi iyi ine vatenderi vanofungidzirwa kuti vanopfuura miriyoni imwe chete nezviuru mazana matanhatu uye chechi yekwaMwazha ine vatenderi vanosvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana masere.
Wada kuenda kudii kunodii? Naenda ndozouyaure uriwo. Saka vamwe mahazina dzichavo katiri. Zvivi.
Sabhuku Pangana Chisuko vekunyanga vanoti dzidziso yavakawana kubva paurongwa hweWATCH iri kubatsira vazhinji mukudzivirira njodzi kumadzimai uye vacheche. Sabhuku ava vanoti kunze kwedzidziso yekuti madzimai achireka tsika yekuzvarira mudzimba pane zvimwe zvakawanda zvavakawana.
Mapirizi anobatsira akawanika pane utachiona huripo anobatsirwa kuti apihwe mapirizi ayanomwa kuti adzirire riri mudumbwe kuti abude asina utachiwana. Saka ruzhinji rwevanhu hwekwedu wakutedzera saizvozvo zvakutifadza zvakuita kuti tirege kurasikirwa nevanhu vakawanda nyanyanyanya vanhukadzi waifa zvakanyanya apanga vachiberekera mudzimba newana tairuza vana vakawanda asi iye zvinezvi zvakuita zvishoma hakusisina vazhinji vari kuberekera kudzimba ngokuti isusu masabhuku tinoisawo mutemo wekuomesa kuti ukaberekera mudzimba unofanira kuzondibhadhara kuti washe wakurumidze vese kuenda kupi kukliniki
amai Constance Kudina mushandi mumaruwa vari Village Health Worker VHW kwachitakatira amai Kudina vanoti madzima echipostori anovashanyira usiku vachida mishonga yekurapwa zvakasiyana-siyana pamwe nemapirisi ekuronga mhuri
vari kubayiwa babhuka vachigara kukliniki kuchikwana vaba kudzimba ende taitokumbirwa kuti dai taigonerwa mavhw taigarawa nemabhuku nemapirisi kumba yafamily planning topowawo mapostori waya sezvatiri kuita nyaya yemalaria vamwe vari kuya nemanhere kotesika malaria saka mapirisi ndo zvatiri kudwa futi izvozvo ngavatipe efamily planning togara navo kumba towapawo
amai Monica Kanetsa avo vanobva kuBema Valley vanotiwo kudavira kwevanhu vemachechi kuchiri kuita kuchinetsawo kunzvimbo kwavanobva kunyange vamwe vari kugamuchira rubatsiro rwavo
dambudziko ratinosangana naro nderekuti rudairo rwokuti wagutsikane kuti kuhospital kunobatsira kuchiri kare senzvimbo iri kunze along the border matogara isusu asi vanozoti apo neapo uita zvekubira zvekuya usiku family planning vanozoendawo kukliniki usiku havaidi kuitirwa masikati ndo dambudziko ratinosangana naro asi manheru ivavo vanouya chari kurapwa marariya tinovatesta marariya pavhillage manheru vonomwa mapirisi zvekuhwanda saka taimu yavo yekuzotiwo challenge ndeyekuti taimu yavo yavanozomwawo toti kosi yemararia inozopa dambudziko ngokuti havazobati nguva ndo rimwe challenge vamwe vachizofa zvavo
vamaxwell muhlanga ndivo national health coordinator muplan zimbabwe vamuhlanga vanoti nekuda kwewochi chirongwa ichi chaderedza kurasikirwa neupenyu kwemadzimai uye vachechi nezvikamu 25 kubva muzana kubva pachakavambwa chirongwa chewochi chaifambiswa neplan zimbabwe uye chave mumaoko ehurumende pasi pebazi rezveutano chirongwa ichi chiri kuitwa mumatunhu anoti Mutare, Mutasa uye Chipinge kusvika pari zvino wochi yadzidzisa vagari vemumaruwa vanozivikanwa nekuti village health workers vanosvika chiuru nezana rimwe nemakumi matanhatu mukuita mabasa ekubatsira munharaunda munyaya dzezveutano plan zimbabwe yakatanga kushanda muzimbabwe muna 1986 uye ine zvirongwa munyaya dzedzidzo upfumi neutano ndakamirira studio 7 kunyanga ndini Loida Moyo
munhau dzedu dzemitambo veruzhinji muzimbabwe vari kupemberera mushure mekunge zvikwata zvenyika zvatamba zvinonwisa mvura mutoreri wenhau Michael Kariati anotipa nyaya inotevera
kubva kumutambo wenhabvu kusvika kumutambo webasketball kune kupemberera kukuru muzimbabwe izvi zvinotevera kuenderera mberi kwechikwata chenhabvu chevanhukadzi chemamaiti warriors makundano e2016 olympic games mushure mekurova zambia 1-0 murufaro stadium nezuro zvikwata izvi zvakapedza zviri mangange 2-2 mumitambo miviri pasi chipodzwa chakanwiswa nemamaiti warriors apo chakarohwa 2-1 kunosaka chave kuverengwa sezviviri kureva kuti zimbabwe pamberi machipolopolo queens kumashure asi kupemberera munhabvu hakusi kuperera ipapo chete mushure mekunge zvekare chikwata chevechidiki chemaunder 23 chakaenderera mberi mumakundano e2016 africa youth championship mushure mekuita mangange 2-2 neswaziland zvikwata izvi zvakaita mangange 0-0 murufaro stadium svondo rapera asi zimbabwe yave kuenderera mberi mushure mekunwisa zvibodzwa zvakawanda kunze kwemusha mayoung warriors ave kusangana nesouth africa mumutambo wekupedzisira munzira yekuenda kumaafrica youth championship senegal muteveri wenhabvu vanomuratiranwa vanoti zvakaitika izvi zvinofadza zvikuru vachiti vari kutarisira zvakawanda mune ramangwana
zvinhu zvinofadza zvikuru nekuti nyika yezimbabwe tanga tagarisa matimu emunomu achingodyiwa evakadzi nevarume asi kuhwina tinonyanyofarira vechidzimai ava vechidzimai vakambodzingwa kuhotera zifa yatadza kubhadhara mari
vakizito matenyunga avo vanoti vanotevera chikwata chine mbiri cheplatinum vanotivo zvaitika izvi zvinofadza mushure nekukundikana kwenguva yakareba
zvinofadza zvikuru sevanhu vanga vane nguva vasingafari nekuti toona kuti izvozvizvi pamwe vakaramba vakadaroka zvine zvanaka asi tine mufaro
vamatenyunga vanoti vanovimba kuti zimbabwe ichadambura south africa mumutambo unotevera nekukwanisa kubudirira kuenda kuma Africa Youth Championship kwapera makore akawanda zvekuedza zvichiramba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ini Michael Karias.